kudoha kwa mire zaga naka cha hizo nduko na kune ya nikate mchurumu excitement la nwaka gazi lida inengiri the first world cup kitirwa mnika ye middle east tala nwaka gazi lida hizo people are so excited and they can't wait for it to start
pane vatsi girele vatotanga kushika takaona dzimwe nyika dzatowa ni kwa dziri kwe ikoko muri kumboona vatsi girele nabvu vanobva ku Africa here vatotanga kusvika
weku Africa andandavaona asi ndikuona ndechekuti mu Africa macho munewo wakawanda vanoshandira muno vanosanganisira wekuGhana ndakasangana nemumwe wekuGhana kwandakangoona anotogarawo muno mumhanga achiti they cannot wait ndakasangana nevaibva kuUganda Nigeria vatatu vaibva kuMorocco vazhinji vacho vanogarawo muno vanoshanda muno saka ndopanga ndozvine advantage yandikatiwo apa ende Africa kuti vamwe vacho vanongoshanda muno zviri nyore kuzowana supporters vanokwanisa kuenda kunoonawo mitambo iyo
munoona mitambo ichizofamba sei semaonero enyu
semaonero angu I think ichanakidza nekuti gore rino hapana asingati anganzi zvona ishasha sezvaitwa makore apera ekuziva kuti Germany yenge iri shasha Brazil yaisikara neushasha neArgentina ndoona kunge zvinonzi kune dzimwe nyika dzakati wandei zvikuru kunana South America kusinga kasignono wakawanda muchaona kuti kune nyika dzakaita sana Mexico dzinenge iriko iri kutamba ikoko nana Argentina Brazil ko kune nyika dzakati wandei na South America vatambi vacho vanozivikanwa zvakanyanya vamwe vacho vari muPremier League chai vanotamba zvakanyanya zvikosara ndokona kunge chati nakidzei pachishayikwa kunzi angaite heaven day choonawo nyika dzakaita sana Belgium for example nevatambi vanotamba zvikuru German Portugal zvakamira zvakadaro iyona Africa zvakare misasa team yakaita sana Senegal na Ghana muchaona kuti vatambi vazhinji vanongova vari vanotambira kunze kweAfrica saka think vanhu vakawanda vachatatira zvakaanyanyisa
tinoona nzvimbo dzakadai sana Qatar kunombonzi kunopisa chaizvo kwakamira sei pari zvino
pari zvino hongu kuri kupisa asi kana zuva rakuda kudoka kune kwanani iko naizvo matemperature zvaanani akuma 20 something kune kwanani asi imwe chinhu takangoona chakangondinakidza ndechekuti mastadium avo ese ane maair condition saka vatambi hazvowaneti nekuti kune mweya unotonhorera chaiwo chaiwo unotoona mustadium nese uchienda kumadziro kwese kune kune mweya unongochipuridza vatambi nepakatara saka ndoona kunge zvinonzi zvakanyanya nakadaisiro ii zvakare chakagonawo ndechekuti kani mizhinji haisi kutambwa matatu vakaisa kumuburi kwakutonhorera zvinova zvinhu zvakanaka zvikuru.